Mangwana nakanaka watereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari nagavhena weReserve Bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi vachange vachiziya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza zvekare kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa. United States inosimudza mukombe weWorld Cup munhabvu yevanhukadzi. Tichaedza kukuunzirai zvamuri kuona zvamuri kutaura kwatiri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vaMuturi Ncube nagavhena weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla vachange vakabatana nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga kuziya danho rehurumende rekuti munyika mushandiswe dhora remuZimbabwe chete kwete dzimwe mari dzakaita semapula, maranzi nemadhora ekuAmerica. Musangano uyu uri kuitirwa paCrest Hotel muHarare. Vanyuve vakati kuita izvi kwaizopa kuti mitengo yezvinhu iderere, asi mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa. Vemabhizimisi vanoti havana kunge vasumwa nezvedanho rehurumende iri. Mamwe magweta nevanopikisa vakatoenda kumatare vachipikisa mutemo wehurumende wekuti vanhu vashandise mari yemaRTGS dollars chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMugaga.
Ya, hurukuro iripo ukatarisa idare rekuda kuongorora mutemo wakaiswa paNyuwani masimba anenge ane mutungamiri wenyika iri kunzi Statutory Instrument 142 of 2019. Iri nyaya yekuda kuongorora kuti iyo mari tsvai Zimbabwe yairi kuti iyo ndiyo yaya kutora magano ekunge ichiunza munyika ino imari yekuti ichatambirwa here nevashandirwi, ichatambirwa here nevemabhizimisi? Ihurumende kana ichiunza mutemo wakadai, hondo inenge iripo ndeyekuti vangani vagadzirira kutora mari yeZimbabwe inova mari yakanyangarika mugore ra2008 chikonzero chichienderana nekungora kwanga kwaita upfumi hwenyika hwamunoziva.
Saka imi sevemabhizimisi makatambira sei urongwa hwekuti pangoshandiswe mari yemaRTGS? Pane zvamaona kusvika pari zvino, mungati zviri kufamba here?
Isusu sevemabhizimisi nyaya yemari inoziyo yeZimbabwe dhora yaunzwa iyi hatiringati nyaya hondo yakurisa. Chikonzero chiri chokuti ndokunga munorangarira kuti kubvira chaiko chaiko muna gore raOktobha rinova gore rapera iro 2018, nhafu pamwe chete nemafungiro airatidza kuti hurumende iroda kuunza mari yemunyika muno yakanga yatovapo. Mutogora kutotaura isusu tichiti mabhizimisi anga akutoshandisa mari yemuno, ndo mari yanga yawanda kapaipwaipiwa vachiitwa nyaya dzemari yemumafoni mumunhare nedzimwe mari dzaishandiswa dzemabhondinosi amunoziya. Saka kuunzwa kwaita mari yetingati isusu yazounzwa pamutemo kuti hatichabvumiri maus dora, hatichabvumiri mapaundi, mapula nemamari dzedzimwe kunze dzinenguro dzawava nachinese yuani, chokwadi chiripo ndechekuti zvatsikirira mufungo wevazhinji vari mumabhizinisi vakunetseka vakuita kugedageda kwemino pamwe chete nekuya kwatingati kutapuriranwa kusaziva kwokuti vanhu vari kunetseka. Saka hurumende ichazosvikepi ichiramba yakadaro? Haisizowedzera here nekupurinda mari yakawanda? Chikonzero chiri chokuti vanhu vari kuti hakutorina mari yacho yemuno iri kuwanikwa kuti vanhu vashandise kutenga mumashopu.
Hurumende yanga ichitiyo yanga ichida kuti imi vemabhizimisi mukwanise kuwana mari kubva kumabhanga mozotenga zvinhu kwete kuenda kunotsvaga pamusika mutema. Mari iri kuwanika here kumabhanga?
Mabhanga ndiwe nini kana chiti bhanga, vanhu vanofunga kuti bhanga kudai mhuka yakavakwako ndoko ichingozvimirira yoga. Chinoita kuti bhanga rinzii bhanga vanhu vemabhizinisi, vanhu vezvevashandirwa vanonzi lebha, Eurumende, ndo varidzwe mabhanga. Ndo saka mtiona mamwe mabhanga atinawo munomunyika. Mabhanga anotonzi anovaridzwawo eurumende chaiyo. So inyaya yekuda kutemedza nokutatudzira hotingati isusu kudukwa dukwa hwokungotukirirana nyaya dzemabhanga inyaya inofanira kumiswa zvikuru bhoze kunyangoti ava vasina kushanduka mukufunga kwavo vanenge nyanya ivo vanogona kunge vane hoti yekuda kuramba vachikuti mabhanga mari haisi kuwanikwa tikodzere isiri kuwanikwa ndechekuti hondo yanga ripo munyika inenge iri kuti hatisi kuuyana nematariro amuri kuitaurire muhwezvibezora rechienzanisa nemari yanga iri muno saka tikatarisira kuti hurumende ikangobvisa maoko ayo pasimba rinova reusdollar muchaona mari iyo inowanika asi hatichinzvinetsika mukuvira kwezuva nokungomuka kunoita vanhu inyaya ichatobvoda kuti vanhu vaitire kunanaira kufamba kwerwaivhi chaiko kunzodiwa ipapo haumuki uchingoti zvinhu zvatonani
totarisawo nyaya yekushomeka kwemagetsi muri kushanda sei maindastry
iyo nyaya inotoridamba wadamba zve mukatarisa zviri kuitika panyaya yegwenya chairo chairo ndofunga muri kutenda kuti uchimuka mambakwedza chaiko chaiko madziza asati atobheka kana matendere zhinji rwezimbabwe ruri kusangana nenyaya yekuti hakutorima rinenge rangova rima wobvapo richingonovira kunosvika pakutosvika pakuenda kunopinda mumagota mumanhanga kana vana vanonosvika pakunopinda muhozi pasina kana gwenya rasvika iyoyo hondo hombe yekuti imo mumasekitori medu imomo kuti utange kuda kubika chunhu kuti ude kuti nda kugadzira chakati muchaita upwerekwere hwekunyanya kundikana nenyaya dzedhiziri ramuri kuziva tiyo mafuta edhiziri acho ndeimwe hondo isiri kuwanika saka ndidi kunyeba zvangu nyaya iyi inonzitambura mbabvu chai chaiyo kana muchiziva kurwa kunoita nzou kuya kuya chinenge chichipfukirirwa ipapo uswa ende uswa vana vezimbabwe vatambura panyaya iyo
Muguru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nezuro rakaita musangano wedunhu reInciza rikabuda nechibvumirano chekuti hapana kudzokera shure panyaya yokurwira miyoro yavo yakakwana kubva kuhurumende. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyo wakaitirwa kuFilavus makabvumirana kuti varairidzi varonge kuramwa mabasa kana hurumende ikasakurumidza kuteerera zvido zvavo zvikuru sei kuti mari yavo yemihoro ienzaniswe nedhora rekuamerica. Tabata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nhengo dzatu dzasangana kuInciza panzvimbo inonzi Filabus dzichionesana maringe nenyaya dzekampeini yedu yekurwira mari dzekuti dzatinotambira dziwedzerwe uyezve kuti dzikwanise kubatana kugadzira maleadership structures emudistrict imomo hunove urongwa hwatiri kuenderera nawo mumadistrict ese emuzimbabwe.
Chabuda mumusangano uyu ndechipi?
Chisungo chabudwa paInciza ndechekuti hatisi kufanirwa kuti tikumashure panyaya yekurwira kuti tipuwe mari inokwana kuchengeta mhuri dzedu. Inciza yataura nezvibofu kuti ngatipei patichasvika pakuramwa mabasa vachikurudzira kuti tipinde mumasii titoponogara kumahosi kwava mutunhu tichida mari yedu. Taenderera mberi kunewa madistrict tichinzwawo pfungwa dzavo. Inciza yaenderera mberi zveikasarudza utungamiriri wayo inosanganisira chepese pavo mutsva anonzi Muzare ana Achida achanga achizoti aitungamirira urongwa hwese hwemudistrict imomo uyo havangodishi kuita neurongwa hweatuzi mumakozi ese ari mudistrict range.
Mataura ane nyaya yekuti zvimwe zvatenderanamwa ndizvokuronga kumboramwa mabasa, pana mazuva here atarwa? Pana madates atenderanamwa here?
Havana kupa mazuva nekuti izvi kuchiri kunzwa pfungwa nyika yose, saka tinenge tichingorekodha vataura mazuva tichazenge takusunga tapedza kunzwa pfungwa dzemunhu wose mumadistrict ese ari munyika.
Ko hurumende zvayakati iyo mari yekunze haichabvumidzwa kushandiswa munyika, imi misangano renyu richiti rinoda kubhadharwa nemari yekunze, munozvifambisa sei papapo?
Hurumende iri kuda kuti tiparadzirwe income yedu, tiparadzirwe masevisi ese atatinawo, tiparadzirwe mapensheni yedu nekubvisa mari yekunze. Hatina udokwa dokwa hwakanyanya hwemari yekunze, asi ndo yega chinhu chinobatika chinokwanisa kutambirwa nemushandi achikwanisa kudya achikwanisa kuwanawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti ararame semunhu. Saka isu tinoramba tichiti chiro vakati haichatenderwi isi ngaiti masalari edu ngaangoramba angapigwa nemaunited states dollars position kana isiri mhosva izvati tidakutenga nawo kana tikange tichinzi taakutikutiwa 500 US dengrate nhasi iviri pa1:10 dava chito mu5000 RTGS acho pamudziwo yokuti vanhu vakwanise kutenga vakwanise kurarama nekuti mazvingatotenga zvisemene zviri kuuya ari maimport ende maimport edu mapurize acho ari big ari kutekwa zvichienderana nemarisi anenge ariko saka tinongozvisisi masalaries edu ngaaramba ari $1,000 kana vachizotipa madomestic currency inenge iri ichienderana nerate inenge iripo nekuti masalari negotiation haangaitwa zuva nezuva pachinja rate moungana kuti vaitike musangano wechinzichini zvinhu zvashata rigare tambowirikana toziramba tichingochinja chinja zvichienderana nezviri pamaketi nguva iyo.
Sei muchifunga kuti hurumende ichakuteererai?
Hurumende inofanira kuti iteerera nekuti basa rehurumende nderekuita zvido zvevanhu. Kana vachinge hurumende ikati yakutadza kuita zvido zvevanhu haizii rehurumende. Saka isu tine chivimbo chikuru chekutiva chasvika pakutiteerera nekuti vanhu vose vari kusvika vachiwedzera pakubatana panyaya dzatokutaura dzinyanyakatutaura sevarairidzi vakaimboridza kutiteerera. Tinoona sekuti tatisina kuita groundwork yakasimba kwendo kunoro groundwork yataita tirikuona kuti patinopedza uroko hwatinawo tisange tanhezwira katisimbei kubva kuruzhinji rwevadzidzisi vemuzimbabwe zvichaita kuti vadzimari vateerera nhuna dzedu tizogadziriswa.
Chii chamakuita kubva pano?
Tirikumhanyidzana kuende kuenda kumadistricts akasiyana siyana kuti tikurumidze kupedzisa madistricts ose pakati pevhiki pino ino tisatoita mamadistricts nevictoria falls tichange tiinda kunana urungwe vanhu tine madistricts acho muvuso ndorinokusvika kusesani tinofanira kunge takwanisa kuita mamwe madistricts mashanu tichiita urongwa humwe chete hwatanga tichiita painzizi tinoda kuti tiite nechinzichinzi kuti tipedze madistricts ese ari muzimbabwe tisati tatanga kuparura chirongwa chekuratidzira chinotera.
Ava vanga vari mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunare neStudio 7. Mumwe mutevedzeri webato rinopikisa reMDC vatendai biti vanoti mimwe mitemo iri kudzikwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishandisa masimba avanopiwa nePresidential Measures Act inotyora bumbiro remutemo. Vabiti vanotiwo kushandisa mastatutory instrument kuri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kutyora bumbiro remutemo sezvo kusingaremekedze dare reparamende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo, asi sezvo nharembozha yavo yange isingadayirwi. Mukozeya nyaya iyi tabata vabiti.
Ya, chekutanga ndechekuti Mnangagwa ane tsika yekutonga nemapresidential emergency powers, mapresidential decrees. Mapresidential decrees ari kunze kwemutemo, bumbiro remutemo, because bumbiro remutemo rwedu muSection 134(1)A rinotaura kuti parliament haisi yakadelegeta its primary law making role. In other words, there is only one chamber inogadzira mutemo, iParliament. We have challenged that act muma tarezi mosho. So we hope that a court soon will pronounce on the legality of the presidential temporary measures act. So there are three or four court applications in respect of which we have challenged the Presidential Temporary Measures Act. Remember, mabond notes introduced by the Presidential Temporary Measures Act. Remember, Statutory Instrument 133 of 2019, yaka introduce a new monetary policy, yekutane a controlled exchange rate, yaka introduce by the Presidential Temporary Measures Act. So we are tired of Mnangagwa's abuse of the Presidential Temporary Measures Act. Chaurisa ku parliament, topedzerana ku parliament, and I'm quite sure the parliamentary legal committee icha reject mutemo uyu. Amendment iri kudiwa iyi, ya amendment isiri zvakare pamutemo, pa constitution.
Ko chii chaizvo chisiri pamutemo kana tichitarisa iro biri rekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering?
Mutemo waMnangagwa ndewekuti kana paine mbavha, ende mbavha dzakawanda, and we all want corruption to be fought, titaurire kuti chinhu ichi wakachiona kupi. But the constitution is very clear. The constitution says you are innocent until proven guilty. Two, you've got the right to remain silent. So the onus iripa state kuti iti iwewe tukuzoni wakaba and wakaba so. Therefore, we are taking. But the minute we shift the onus, the responsibility, proof, kuna accused person, kuna suspect, that only problem, atifuna criminal justice system. Next time, chango chinja, muteme ni criminal law, chongo ti, yo waka ponda munu. Chief Chanangura, why usina kuponda munu? So this is a fundamental infraction on due process. Yemutemo, it's a fundamental infraction on my principles, a rule of law. That's why we will fight it as MDC.
Asi mukadaro, azvizora tidzere sekunge musuruda kuti vanhu varikuita uori vasungwe.
Let's make it very clear. Let's fight corruption, but you don't fight corruption in this way that Mnangagwa is trying to do it. You fight corruption by you yourself being transparent.
Vatendai biti vanga vari parunare muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro pemazana mashanu evanhu muZimbabwe vari muchirongwa chekushandisa mishonga mitsva yekudzivirira utachiona hweHIV. MuChronicle mune nyaya yemusika mukuru wakaumbwa nezuro unonzi African Continental Free Trade Area uyo uchatanga kushanda muna 2020. MuNewsday mune nyaya pamusoro pava Paul Kagame vakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti vatange vawirirana nevanhu vemuZimbabwe vasati vaedza kutaurirana nevekunze kwenyika. Daily News rinoti kanzuru yeguta reHarare iri kuda kukwidza mari inobhadharwa pakuchengeta vafi nezvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 62%. NewZimbabwe.com ine nyaya yenzou shanu dzakawanikwa dzakafa muHwange National Park zvichifungirwa kuti dzakaurawa nemuchetura wecyanide. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Africa inonzi yatarisana nekugadzikana uye nekubudirira mushure menyika zhinji dzasainirana chibvumirano chekutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Chibvumirano ichi chakatora makore gumi nemanomwe ehurukuro uye chinonzi kana chikabudirira chichasimudzira upfumi hwenyika idzi nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Eritrea ndiyo yega nyika iri mubatanidzwa weAfrican Union isina kusaina chibvumirano ichi. Vapoteri muLibya vari kuramba kudya vachiti vanoda kubudiswa munyika iyi mushure mekunge vapoteri makumi mashanu vaurawa nemabhombi akakuvadzawo zana nemakumi matatu evapoteri. Kuramwa kudya uku kwave nemazuva matatu uye kwakatanga mushure mokudonedzwa kwemabhombi mukati mekamba inogara vapoteri vanoita mazana matanhatu. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi veAmerica nezuro chakasimudza mukombe weWorld Cup mushure mokukunda chikwata cheNetherlands nezvibodzwa zviviri. America yakasvika kumafinari ekutamba neNetherlands mushure mokukunda Sweden, Spain, France neEngland. Anofarira nhabvu tafadzwa mujanja anogara mudunhu reOklahoma audza Studio 7 kuti chikwata chevanhukadzi cheAmerica chakatamba zvinofadza mumakwikwi ese eWorld Cup iyi zvekuti chakasimudzira kufarirwa kwenhabvu yevanhukadzi pasi pose. Munjanja ati matambiro avakaita uye kusimudza mukombe kechina zvinosimbisa chichemo chavo chekuti vabhadharwe mari yakafanana neinobhadharwa vatambi venhabvu vechirume avo vasati vambosimudza mukombe weWorld Cup nanhasi wese. Tabata vamujaja kuti tinzwe maonero avo.
Taona mutambo nemufaro chaizvo. United States women's team wanga wachitamba versus Netherlands. Saka ano wangori mtambo wangoka, wangori very competitive. But hatatanakizwa chose kunyanya kuti wakadzwe USA wawina.
Chamanyatsoona chakufadzai pamutambo uyu ndechipi?
I think chandifadza ndechekuti vakadzi vekuNetherlands vakwipidzana nevakadzi vekuAmerica. Wanyatsokuwapa a challenge yange yakasimba nekuti historically vakadzi especially World Cup inoyi vakadzi vekuUnited States wagara vari kumwisa magoal first half. But for the first time, you see the game in wakadzi veAmerica havana kumwisa a goal during the first half. Zvichireva kuti vakadzi veNetherlands vanyatsokuvakwipidza and zvabva zvagadzirira kuti tive nesecond half yanga yakasimba chaizvo.
Kana makatarisa penalty yokutanga, munoona sekuti apa zvafambiswa zvakanaka here? Pane kugunun'una kungave kwabuda pazviri?
Zvaakudipenda nekuti munhu unenge uri kudivi ripi retimu. Asi ndichiona hangu just from mutambo webhora. Pane technology inonzi video assisted refereeing. Inobatsira kuti kana paine panenge paitika chinhu, mareferee aakubvumidzwa mazuva ano kuti regai timboone paTV kuti ichokwadi here chataaridzira vhidhiyo iyi, kana kuti pamwe tashaisha kuona, uyezve pamwe tingangobva taaridzira kuti pamwe pane penalty kana kuti haisi penalty. Saka ndoona kuti zvinounza fairness mugame rebhora, nekuti kana iri penalty munhu ndaapiwe penalty. Asiwo kuona vanotsoropodzana neiyo video assisted refereeing vachitaura kuti aiwa mutambo webhora wagara uri natural sport, zvekunza mavhidhiyo zvaakushaisha mutambo webhora. Asi ndichitarisa hangu kudi reUnited States, it was a fair decision. Yanga yaitwa incorrect yazogadziriswa zvichibva zvazobatsira vakadzi veAmerica kuti vapiwe penalty iyo yavamwisa goal bhora ravo rekutanga.
Kana makatarisa mafambiro aita World Cup yevanhu vechikadzi, munoona sekuti mafambiro yaita nefinal iyi zvinobatsira here kusimudzira mutambo wevanhukadzi wenhabvu kusvika pane chimwe chinhano?
Ndinoona kuti World Cup ka zvainoita World Cup yemadzimai iri kusimudzira bhora especially kumadzimai. Ndinodaro nekuti nguva yeWorld Cup yebhora ndo nguva imwe chete yekuti vanhu vepasi rese vanoungana vachimboonawo madzimai achitamba bhora. Tikati dzikei kudzasi kuclub level inonzi maclub ebhora, havazi vanhu vakawanda vanotomboziva maclub anotamba madzimai. Aripo maclub but vanhu havatarisi mutambo uyu. Saka ndoona kuti World Cup inosimudzira awareness nekuzikanwa kwemutambo webhora revakadzi.
Chimwe chinhu chiri kutaurwa nevatambi vechidzimai ava ndechekuti vanoda kubhadharwawo mari yakafanana neinotambirisiwa vanhu vechirume vanotambira chikwata chenational team. Munopaona sei?
Ini ndinobvumirana nazvo. Handioni kuti panofanira kuita musiyano wemari inobhadharwa varume venational team nemadzimai enational team. Tichida kutozvitarisisa, vakadzi veUnited States Women's National Soccer Team waenda ku5 consecutive World Cup and they have won 4 World Cup. And so tikatarisa kuvarume, last World Cup havana kuenda, wakatadza kuqualifya, uyewo havana World Cup yavati wambohwina. Saka zvingave here zvinhu zvatingati zviri fair kuti varume ava vari kupiwa mari yakawanda asi hapana chavati waunzwawo patafura nemutambo webhora.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvikuru mutambo wenhabvu. Tafadzwa Munjanja ari parunare kuOklahoma neStudio 7. Iko zvino regai timbotarisa zvamuri kutinyorera paFacebook page yedu izvozvi tiri pano. Nelson Rua anoti hurumende inoda kuita target vavengi vayo nokuvatorera zvinhu zvavo vachinzi vakaba. Ndofunga izvo zvinoenderana nezvakataurwa zvokuti vanogona kungomisa vanhu vachivasecha vachidini vachidini. McDonald Chirimuta anoti vabiti vanoziva mutemo, pamwe chete naFestive Nyeketa vari kurumbidza vabiti. Ricardo Maketo ari kuti ndinokukwadzisai pamwe chete naTonga Naisia Chikuyu naDisciple Gilson Madanire vanoti morosawo vashamarari vekuno kuVOA. Bernard Gahadza naCourage Mutobaya vari muSouth Africa vanoti vanesu muchirongwa. Fraser Nathan anoti moresawo zvekare. Festive Nyeketa ari kutaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwechikwata chevasikana chenetball. NeMcDonald Chirimuta naEvanice Gatawa vanorumbidza mashoko ataurwa navatendai BT.
Ndanzwa mere kurira ndasiya pano watakunofushira ndiani watungamira ndiani wafunga natichenesera nzira hazvitetsembe nyama zvinotidzimba pakati pehana chokuita hapana pamwe kungomirira mere yamangwana munotifudzire napanorwadza Zomatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya Zomatora mukoma matora mtazi yenama wanita egona Misozi yanda chie manja sata kuna Tumira yingi rose netonta kuna Iri ngozi taipaita atana ngura Iri njozi yandi kurira ama inda gura Diani ya chandi naira The page from a chaira, dies and what from Ganija Chaira. Wedding that I am and the Daira. Yakunge nzvimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva ndanzomerekurira
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvemari nagavhina wereserve bank of Zimbabwe nemukuru wezimbabwe national chamber of commerce nhasi vatange vachizeya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of Zimbabwe ratangidza kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa zvekare. United States nezuro yakakunda Netherlands nezvimbotwa zviviri mumutambo wenhabvu yavanhukadzi ikasumudza mukombe weworld cup kufrance. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Baba ndetakure.